mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chindikuru chatakakwanisa kuona dambudziko guru riri kusanganika nechipatara chekuGlenview inove Glenview Polyclinic inyaya dambudziko rekushayikwa kwemvura.
Sangano reCombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic.
Shamisa kuna vakuru vehurumende vachikotaura zvinosakara nebasa kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu inyaya inoda kuti tibatirane pamwe chete senyika.
MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienda pamhepo, bazi rezveutano rake risati rabudisa mamiriro akaita zvinhu maererano neCovid-19. Asi nezuro dare remakurukota rakabvumirana mitemo inofanirwa kushandiswa pakurwisana neCovid-19 richiti hurumende ichangoshandisa vashandi vayo vanoita zvikamu 25% kubva muzana 25%, ukuwo matare edzimhosva achinzi achangoshanda pamhosva dzinofanirwa kunzwikwa zvechimbi chimbi. Dare remakurukota rakatiwo vashandi vehurumende vose vanosungirwa kubayiwa nhomba, richiti avo vanozorwara vasina kubayiwa nhomba havazokodzeri kubatsirwa nemari inobatsira vanhu panguva yeCovid-19 kana kuti Covid-19 insurance. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Sangano revagari vemuguta guru reHarare reCombined Harare Residents Association Kiara rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paGlenview Polyclinic apo panonzi pane vakoti vashoma. Mukuru wezvirongwa muKiara vaRuben Akili vanoti paGlenview Polyclinic panobatsirwa madzimai anenge akazvitakura uye vanhu vari kubayiwavo nhomba yeCovid-19 pachipatara ichi. VaAkili vanoti chipatara ichi hachina mvura yokushandisa izvo zvave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi. VaAkili vanoti matambudziko akatarisana neGlenview Polyclinic akabuda pachena pamusangano wakaitirwa padandemutande nguva pfupi yapfuura uyo waiziya matambudziko ari kusangana nemadzimai munzvimbo iyi. Musangano uyu wakanzwawo kuti vamwe varwere vave kuendeswa kubudiriro 1 kuti vanorapwa. Kubudiriro 1 kunonzi kwakamanikidzanawo zvekuti madzimai akazvitakura anogona kuguma atapurirwa chirwere cheCovid-19. Kiara inoti vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaMichael Chideme vakati kanzuru ine vakoti vashoma sezvo vakawanda vari kuenda kunotsvaka mafuro manyoro. Studio 7 yatumira mibvunzo kuna vachideme asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaAkili kuti tinzwe zviri kuitika.
Sesangano rinomirira vagari veHarare, chinhu chikuru chatakakwanisa kuona dambudziko guru riri kusanganika nechipatara cheku Glenview inove Glenview polyclinic inyaye dambudziko rekushaikwa kwemvura. Tingati kushaikwa kwemvura chikonzera nekutsemuka kwakaita tangi iro rinoiswa mvura inenge yabva muchibhorani. Saka izvo zviri kubva zvaita kuti panzvimbo ava pasave nemvura. Naizvozvo zvinobva zvatanga kuita kuti vakadzi vanenge vachida kubatsirwa kunyanya-nyanya vanenge vada kubatsirwa vachida kubara kana kuti kupona vana vanenge vakuendeswa kubudiriro papoliklinik iyo inova iri pedyo kuti vakange vachinge vachibatsirika.
Kubudiriro kwacho kwakamira sei?
Kubudiriro kwavari kuenda ikoko kunenge kutoriwo nevamwe vanhu variko zvokuti vanenge vari pachirungu wandu konjeseri kana vanenge vane uwandu vawanda. Saka izvo zvinozokwanisa kunge zvakuvaisa even panjodzi yekuti vakwanisa kunge vachiwanobatira chirwere cheCOVID-19. Tingati kushaika kwemvura zvakare pazvipatara hachisi chinhu chakanaka nechikonzero chekuti chipatara ndochinozivikanwa senzvimbo yeutano. Naizvozvo kungoshaika kwemvura pachipatara kunoita kuti mamwe mabasa anopiwa nechipatara asave nematuro kana kuti asakwanisa kunge achiva anoitika.
Zvii zvamuri kuti kanzuro iite?
Nechikumbiro chatingori nacho kukanzuro yeguta reHarare ndechekuti igadzirise tengi iri kana kuti chibhorani ichi kuti mvura ikwanisa kunge ichiva inowanika panzvimbo apo. Chimwe chatakakwanisa kudoma ndechekuti muchina kana kuti kuswaipa mari hausi kuve unoshanda. Naizvozvo zvinoita kuti vanhu vanenge vasina mari tingati inowanika kana nguva muecocash vangori nemari memuswaipe vanokwanisa kunge vachisingazokwanisa kunge vachiwanowana rubatsiro munyaya dzezveutano pachipatarapo.
Zvii zvimwewo zvakabuda pamusangano wamakaita padandemutando?
Zvimwewo zvinosanganisira kushaika kana kuti kushomeka kwevakoti ndo rimwe dambudziko rashaika rauri kuwanika panzvimbo iyi. Zvinoita kuti vakoti kana kuti manesi mashomo ari panzvimbo iyi achinge okwanisa kunge achiva anoita basa rakawandisa. Izvi zvochiita kuti panhu apa pave panoungana vanhu vakawanda vakamira kunze kwegedhi kuti vava vanobatsirwa.
Kubvira zvamaita musangano uyu pane zvinobatika here zviri kubuda?
Nacho tinotenda kuti tingati mazuva maviri apfuura aya pane tingati kuwedzerwa kana kuti pane pfungwa yekuwedzerwa kwevashandi vanoshanda tingati muzvipatara kuti vava vanobatsira munyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCOVID. Nechikonzero chekuti mukata saivhini paglenivhiyu ipapo mukoti anenge achiva anobatsira vanhu kumateneti ndiye kana kuti wekubarisa ndiye zvakare wamunoona akunobaya nhomba ndiye zvakare wamunoona kunge akunoendesa vanhu kusikero kana kuti kuvana kunoyera vana. Naizvozvo tingati rimwe dambudziko hombe ndiroro rekushayika kwevashandi pache zvavo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiara vaRuben Akili vange vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa emuSouth Africa anoti akakwanisa kumisa kubuda munyika iyi kwezvimwe zvezvinhu zvakabiwa muzvitoro mumhirizhonga yakaitika munyika iyi kubva musi wa8 chikunguru zvichitevera kukandwa mujeri kwevaiva mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vachipomerwa mhosva yokuzvidza dare. Mugwaro raakaburitsa nemuvhuro padandemutande reTwitter, mapurisa aya anoti zvinhu izvi zvakakwanisa kuwanikwa kumagumo wenyika iyi neZimbabwe weBidebridge uye muganhu weBotswana weGrondensburg zvave kuda kuburitswa muSouth Africa kupinda muZimbabwe. Gwaro remapurisa iri raikurudzirawo veruzhinji kuti vasatenga zvinhu zvakabiwa izvi uye kuti vazivise mapurisa nezvevanhu vanenge vachitengesa zvinhu izvi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa eSouth Africa kuti tinzwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakasungwa zviine zvinhu zvinofungidzirwa kuti zvakabiwa izvi. Mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti ichokwadi kuti mapurisa ari kusunga vanhu vanenge vasina mapepa ezvinhu zvavanenge vainazvo. VaJuru vanoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakasungwa mushure mekuwanikwa zvine zvinhu zvakawanda zvisina umbowo hwekuti zvakatengwa kupi zvinhu izvi. VaJuru vaudza Studio 7 kuti vanhu vagare vaine mapepa anoratidza umbowo kwavakatenga zvinhu nekuti vakawanikwa vasina magwaro aya vanosungwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu mukoma majonga ndo zviri kuitika pari zvino. Mapurisa ari kubata munhu wese anenge aine zvinhu zvisina umbo kuti wava zvakatengwa kupi, atinoti marisiti. Saka ndonyaya iri kuitika iyoyo, kunyanya wakuda kuenda kuboda muma road blocks vari kubvunza umbo hwekutenga marisiti mabhazi anenge achienda kuZimbabwe. Pane mabhazi mazhinji atobatwa nenyaya iyoyo.
Panenge paine umbowo here vajuru hunoratidza kuti zvinhu zvakabiwa muzvitoro munguva yemhirizhonga iyi?
Panenge pasina umbowo hunoratidza kuti zvinhu izvi zvakabiwa muzvitoro, asi kuti chirongwa chiripo chekuti munhu anenge asina umbowo kuti zvinhu akachiona kupi, zvinhu zvake zvinotorwa zvichitanga kuferefetwa kuti zvingave zviri zvekuba here kana zviri zvekuba. Naizvozvo wagara ungori mutemo wekuti kana munhu achida kuyambuka nezvinhu anofanirwa kunge aine mapepa aratidza kuti akatenga zvinhu mari uye kupi.
Saka ivo vari kuwanikwa vaine zvinhu izvi vari kubvuma here kuti vakaba zvinhu izvozvo?
Mukoma jonga hakuna munhu anobvuma mhosva. Munhu anobvuma pleti yesadza chete kwete mhosva. Vanhu vanoramba nekuti vamwewo zvinenge zvisina kubiwa, vamwewo zvinenge zvakabiwa, asi hazvizive kuti ndivo vanenge vakaba vamwacho, vamwe vanenge vakatengawo. Munoziva mukoma jonga paane gore pano vanhu vanenge vachingotenga zvinhu vachitsveta, zvemarisitsi kazhinji vanhu havawanze kuzvitsvaga. Saka zvinhu zvinenge zvakagara mumba zvisina marisitsi. Tine vanhu vazhinji vari kutifonera vachibvunza tingadii sezvo tatisingachengete marisitsi zvinhu zvedu hazvizive.
Pane vana veZimbabwe here vakasungwawo vachipomerwa mhosva idzo dzekunzi vawanikwa vaine zvinhu zvisina marisitsi?
Variko vakawanda zvikurusa vana veZimbabwe vakasungwa vachisungirwa zvinhu zvekunzi zvakabiwa zviri kuwanikwa zvisina umbo kuti vakazvitenga kupi, asi hatisati takwanisa kuti tizivise mazita avo sekuti vanhu vachiri kurwisa kuti vange vachibuda muzvizarira nekuda kwemhosva idzodzo dzavari kupomerwa dzekuti vakawanepi zvinhu zvisina marisitsi.
Iyo mhirizhonga iyi yakakanganisawo zvakadii nhengo dzesangano renyu?
Mhirizhonga yakaitika muSouth Africa yakakanganisa zvikurusa nhengo dzesangano reInternational Cross Border Trade Association, vanogara kunze kwenyika pamwe chete neavo vanotenga nekutengesa. Tichitarisa vanotenga nekutengesa, nzvimbo zhinji dzanga dzakavharwa uye nanhasi dzichakavharwa sekuti dzakatorwa zvinhu nevanhu vailuta. Kuchitiwo avo vanogara munyika yeSouth Africa, vamwe mabasa akatopera sekuti nzvimbo dzavaisenza hasati dzavhurwa. Dzakavhura dzacho dzinogona kunge dzakavhura zvishoma dzisina kuvhura nzvimbo dzese dzavanoshandira sekuti mimwe midziyo yavo yakaparadzwa, zvivakwa zvichipiswa. Saka vazhinji havachisina mabasa, vari kutifonera vachitokumbira kuti ha dai taikwanisa kuwana anongotibatsirawo kudzokera hedu kumusha. Zvinanditidzokere kumusha sekuti mabasa apera, taakunonga svosvo nemuromo.
Shoko ramungasiyira vateereri vajuru?
Tinokurudzira vana veZimbabwe vari muSouth Africa kuti panoitika mhirizhonga dzevana vanyamunhu vasapindire muzvitiko izvozvo, ngavagarire kure sekuti zvinovakanganisa pazvinhu zvakawanda. Saka naizvozvo tinokurudzira vana veZimbabwe kuti sevabva kure ngavasiyane neunhu hwekupindira munyaya dzevanhu vemuSouth Africa, uye zvinokanganisa kunyanya panyaya yekunge nguva yekugadzira mapemits yasvika tichida kuzama kurwira kuti vanhu vawane mapemits. Nguva ino inguva yekuti tiri kukumbira hurumende yeSouth Africa kuti ikwidziridze ava ngavaine mapemits anonzi maZEP kuti vachipuhwa mapermanent res, uyezve vanga vasina mapemits vange vachigara pachigaro chachine vemaZEP vapuhwawo mapemits emaZEP iwo.
Avo vange vari mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCOVID-19. MDC Alliance iri kuramba mashoko ekuti yave kushaya zvokuita nenhomba dzeCOVID-19 dzayakapiwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe kuti ibaye nhengo dzaro. Izvi zvinotevera mashoko akanyorwa nemuvhuro padande mutande reTwitter nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachiti bato rinopikisa iri rapinda parumana nzombe nenhomba dzinokwana mazana mashanu ezviuru dzaranga rapiwa asi ratadza kudzishandisa sezvo dzisina kunyoreswa muZimbabwe sezvinodiwa nemutemo. Vacharamba vakati bato iri rakanga ratsvaga nhomba idzi senzira yokuda kumisa basa rakanaka riri kuitwa neZANU-PF kuburikidza nechirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Studio 7 yatadza kubata Vacharamba kuti tinzwe kubva kwavari. Takundikanawo kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe pamusoro penyaya iyi. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti manyepo ari kutaurwa aya navacharamba. Vatachwayo vativo vacharamba vari kutamba neupenyu hwevanhu vachishandisa nyaya yenhomba yeCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinoshamisa kuona vakuru vehurumende vachingotaura zvinhu zvisakara nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatirane pamwe chete senyika, kuti pega pega patinoona kuti apa pashata vanhu tisarasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka nyaya yenhomba haisi nyaya yekutoenda nayo politics. Ivo vacharamba kana vachitaura mashoko akadaro vari vanoshanda kumahofisi makuru enyika, zvinosuwisa, zvinotaridza kuti nyika chai chai hakuna kwairi kuenda, nekuti ivo vari kutarisa zvinhu zvekutoita zvepolitics zvemapato panyaya yekuti tidzivirire chirwere. Zvokuti MDC yazodai zvinhu zvisiri, zvokuti zvikatoenda pasocial media wotanga kunyora manyepo uchinyemera vanhu zvisina basa. Isu tinoda kuti vana veZimbabwe vapuwe nhomba kuti tidzivirire kufa kuvanhu vakawanda, tidzivirire upenyu hwevanhu hwatinenge takwanisa kuti tidzivirire seZimbabwe. Saka isu nyaya tirikutokurudzira, ndofunga muri kuona kwese vatungamiriri vese vebato vari kukurudzira nyaya yekuti ngatibaiwe nhomba kwese kwatiri, yatakwanisa kuwana ukoko zvipedyo nesu, munhu wese tobaiwa nhomba kuti tiedze kudzivirira kurasikirwa neupenyu hwevanhu.
Asi ma hamuna kumboedzawo here kutsvaga nhomba kuti mubatsirewo hurumende nekubaya kuri kuitwa vanhu nhomba uku?
Isu sebato tagara tinoita zvakawanda zvinoita kuti tibatsiridze. Even kusangasa pamazano chaipo chaipo kuti nyaya yeCOVID yoitwa sei, zvofamba sei, ndofunga makaona pakutanga tanga chaipo chaipo ichitanga kunzi COVID yakuda yapinda muAfrica, yapinda yakuya kuZimbabwe zvakasiyana siyana. Vachamisa president wevanhu vakamira mira zvikuru nevakuru vezveutano vana vamadzorera nemadoctors mazhinji, atakaunganidza kuita task force yekuti tiongorore kuti topa sei mazano zvinhu zvofamba zvichirona. Nhasi munoona vamadzorera vanove mukuru wezveutano mubato redu vanomira mira zvikuru tichinyanya kutarisa kuti toita sei kuti basikidze munyika yeZimbabwe. Chakakosha chatinoda kuti vana veZimbabwe vararame, vana veZimbabwe vawane kudzivirira chirwere ichi chanetsa ichi, nekuti chakakosha hachisi nyaya yekuti vanhu vaite zvepolitics vachingoita politics. Zvinofanira kuzounza raramo, raramo kupi kuvanhu, vanhu varenge vari vatano, vanhu vari vapenyu, tararama takunda hondo iyi yatinayo yechirwere chanetsa pasi seCOVID-19.
Saka neimwe nzira muri kubvuma here kuti bato renyu rakatsvagawo nhomba dzokuti dzinge chibatsira kudzivirira COVID?
Ndiri kutaura kuti vacharamba mashoko avakataura ivavo haanei nekuti nyika ifambire mberi panyaya yekurwisa chirwere ichi. Zvokuti MDC yazotsvaka zvakati kwakati, yazodii zvakati, anenge ari manyepo kutya MDC Alliance. Nyaya yenhomba chavafanira kuzivaizvo kuti iyo mari iri kutenga nhomba yacho kunze kwenyu imari yevanhu, inyaya yemari yemataxpayers. Taxpayer ndiani? Ndini, ndimi vari kubvisa mari, vari kudiaspora, vane madiaspora remittance. Isu vari muno vanobatirwa ma2%, vanobatirwa maincome tax, vanobatirwa mavat zvakasiyana siyana, imari yevanhu iri kutenga nhomba. Saka vanhu vanenge vakubayiwa nhomba, mari yavo yavanenge vakabvisa kupa kuhurumende.
Pane nguvawo yaimbonzi bato renyu raishoropodza nhomba yekuChina, makamira papi panhomba yekuChina?
Ndosaka ndataura paya kuti vanongomuka vachifunga zvepolitiki. Isu ndati kubva pakutanga tanga tiri clear kuti chii chinofa kuitika. Iyo nyaya yenhomba iyi tinotobudisa mashoko kana magwaro atinonyora kuburikidza nemunyori wedu mukuru wezve utano mubato redu vaHenry Madzuri. Saka isu hatina nguva yatakati nhomba haidiuzwa, takatitanga pakutanga chaipo nhomba ngaiuye yakawanda muno muZimbabwe, vanhu vazhinji vabayiwe kuti vanhu vararame.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti gurukota rezvemari vamuturinyuwe vachazivisa zvirongwa zvebazi ravo zvepakati pegore kana kuti 2021 mid-year fiscal policy muparamende mangwana china. NewZimbabwe.com inoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inonzi yakatengavo michina inogadzirwa nekambani yokuIsrael inogona kupinda nekuongorora zviri munhare mbozha nemumadande mutande evanhu. Michina iyi inoshandiswa nevasori uye yakatengeserwa hurumende zhinji dzinonzi hadzina utongi hwejekerere. MuChronicle, sachigaro veZANU-PF mudunhu reMatabeleland South vaRabielani Choeni vakashaya nemusi wechishanu chapfuura weMalusungani kuBidebridge neZuro Chipiri. Zvinonzi pakupera kwezuva rane Zuro, chikumbiro chevatungamiri vebato reZANU-PF mudunhu iri chekuti vaChoeni vaitwe gamba chakange chisati chapindurwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatereriwo venhuwe, isati tichazivi kuti tiri papi, tisere varimi tisingazivi kuti zvinhu zvikufamba sei, kwato hurumende yakutotidzinyirira nekusaziva kwedu. Tisatarima sizini ye 2020-2021 takaudzwa kuti koto inoita 85 bhondi pakeji. Iko zvinezvi kubva patakaendesa mabhero gore rakapera kusvika egore rino hatisati tabhadhagwa, but hatitozivi kuti chii chiri kuitika. Tisiri varimi tiri rongo kati hurumende iri rongo. Saka tatichikumbirawo kuti mivanhu kuStudio 7 ndoteerera nhepfenyuro iyo every day, chititsvagurudzirai kutiudze kuti chii chiri kuitika pakutengwa kwekotoni. Isu takadzidza nemari dzekotoni isu, asi hatichakwanisi kubhadharira vana vedu kuti vaende kuchikoro kana kuyunivhesiti, nekuti tako pane patiri kudzvanyirirwa. Tiudzei kuti ndepapi, tizive kana tine pekuda kutovhotera titsvage tovhotera papi pangatiri kuti tirarame zvakanaka neisusi nevana vedu. Tibatsirei, mazita haana kana basa.
Makadi paStudio 7 mose vana mukoma Wande, vana mukoma Jonga, tinotenda zvikuru nenyuzi dzamunotipa. Munotipa nyuzi chaidzo, nyuzi dzechokwadi. Ya Studio 7 ndakazoona kuti inotaura chokwadi. Nyaya yangu iri panyaya yakochi weZimbabwe uyo, kocha Rukocha Maurius uyo. Kochi uyo haana mhosva, ndiri kuona zifa iri kuda kumudzinga ichimupa mhosva yekuti agone kukocha. Anokocha aniko? Anokocha aniko? Kungewa maplaya acho aitamba bhora rane 2 years harizi kutambwa muZimbabwe, anowaona kupi vanhu vanotamba? Muna hamuna bhora riri kutambwa, maklabhu haazi kutambwa. Saka dai vari vamwe vamupataimu, kwete kuda kutsvaga kumhosva, angadai akaenda nemaplaya api anoziva asiri kutamba. No, kumana hakona ikudaro, hakona ikudaro, hakona ikuita politics mubhora futi. Hatizi kufara nezvamuri kuita kuzifa uko, tiri kukuonai zvedu, uda kutsvaga kupinza basa wamunoda imimi, wamunodya nawo mari. Uyo siyai uyo, timoone kuti anosvika kupi nebhora. Inga zvakakwarifaya vane Africa Cup of Nations, moda kumudzinga makwarifaya munyaka.
Hello, Studio 7, Makadi. Ndoda wangu kutaura nyaye certificate inopiwa na munhu wabayo. Kuti hurumende yakashayiwa zvokuita. Izvi zvinenge yakatohaya umwe munhu anogadzira zvima certificate izvozvo. Ngoda wana kupa munhu mari chete. Kubayiwa kwebasa rine certificate. Kana vanhu vasingakwanisi kubayiwa havakwanisi. Handiti kubayiwa munhu unobayiwa kana uchida. Zvingapuwa munhu certificate yekuti wabayiwa. Certificate rekubayiwa ndoroshanda asi rechikoro munhu anenge akatsamira muhomwe. Ngavaite zvokugadzira mabasa vanhu vashande kwete kugadzira macertificate. Ndatenda.
Morning vachamarari veStudio 7. Ini ndini kuno mugari wekwaGutu. Veduwe, mapurisa negovernment ngaitionerewo mashiripiti ari kuitika muno maGutu. Vanhu vari kungohwera vakaungana pamabhawa, mabhawa akaita senge ana Tito Liquids, mabhawa anenge ana Mandebvu, mabhawa anenge ana Roni. Dai zvaitogona ndaitokutumirai kavhidhiyo kana vetape kana picture chaiyo masikati pandichafamba-famba. Vanhu vari kungofamba, mapurisa acho anenge achingomwavo doro ipapo, achingoitawo zvavo zvavanenge vachiita. Veduwe vamunangagwa kana vakazembe-kazembe ngavationerewo zviri kuitika muno maGutu. Teichaguma chapera tichingonzi kwanzi mushefu ndinhingi, shefu ndinhingi. Vaya vanotenge vanoita zvemabhawa vaya vanenge vane ukama namashefu vemapurisa. Saka isu vagari hatina zvatingakwanisa kuita, hatina kana vatingambovudza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti inoshora zvakasimbisisa kuurayiwa kwemutungamiri weHaiti vaJovenel Moise pamwe chete nokurwiswa kwakaitwa mudzimai wavo amai Martine Moise. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati zvakaitwa nechikwata chevanhu vakange vakapakata zvombo zvokupinda nechisimba usiku mumuzinda wemutungamiri weHaiti zvinoshorwa zvakasimbisisa, vachiti naizvozvo America iripo uye yakamirira kubatsira nyika yeHaiti kuti igadzikane. Kwemakore mazhinji, Haiti inyika yakaona nhamo dzinokonzerwa nezvokumamiriro ekunze, kurwisana, uori pamwe chete nekusagadzikana kwezvematongerwo enyika. Zvichitevera kuurayiwa kwavaMoise, mutauriri webazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaNed Price vakaudza vatori venhau kuti avo vanoda kutora masimba ekutonga nyika dzavo vachishandisa mhirizhonga uye vachityora mitemo mukudzimura chido chevanhu veHaiti kuti ramangwana ravo rive rakanaka. VaPrize vanoti America yakamirira kukumbirwa rubatsiro kubva kuvatongi veHaiti. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano recombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.